nhaka, kutambudzika, kuchengetedzeka, nokugutsikana komutendi. Muteereri muchirongwa chakapfuura, ndakataura zvikuru sei pamusoro penyaya yokutambudzika nokuchengeteka kwevatendi. Ndakataura ndichionesa ini kuti hongu sevatendi matambudziko anouya. Ndikataura ndichisimbisisa kuti zvikuru sei kana nyaya dzakaita sedzidzi dzichitaurwa nevanhu vakaita samupostori Petro, uyo aiziva kuti muushumiri hwake achasangana nokutambudzika kwakakura, aitoziva kuti muchinjikwa wanga wakamumirira kumberi kweushumiri hwake. Aitoziva kuti ndo zvimwe zvezvinhu zvaakanga achizosangana nazvo munguva yakanga ichizotevera. Asi ainyora mashoko ekukurudzira kuti pave netariro. Ndakaratidza kuti mupostori Petro akanyora zvinhu zvakadzika dzika, zvinhu zvine chekuita neutatu mumwe chete hwamwari, kana kuti zvaungade kutsanangura semaumbirwo amwari nezvimwe zvakadaro daro zvaanodzidzisa, zvinova zvinhu zvine chekuita nedzidziso dzeshoko ramwari zvakadzika dzika zvepamusorosoro zvaidzidziswa namupostori Petro. Saka kana waifunga kuti mupostori Petro vaifuza, pamwe iwe ndiwefuza racho, nokuti manyorero avo haaratidzi ufuza, manyorero avo haaratidzi udofo, manyorero avo haaratidzi kusaziva, manyorero avo anoratidza munhu akagara naIshe Jesu kwemakore matatu, anoratidza munhu anoziva zvakanyanyisa, anoratidza munhu ane ruzivo rwepamusorosoro rwaaiedza kuonesa kune avo vakanga vachizoverenga tsamba dzaakanga achinyora. Ndakaonesawo inini kuti mupostori Petro vakanga vari mupostori kuvaIsraeri, mupostori Pauro vakanga vari mupostori kune avo vakarashwa kuvahedheni, kuvanhu vakanga vasiri vaIsraeri, asi mupostori Petro vakanga vari mupostori kuvasanangurwa, vakanga vari mupostori kuvaIsraeri, kunyange zvavo vanogona kunge vainyora munzvimbo yakanga isiri munyika yeIsraeri. Asi chandinoda kuti uzive ndechekuti kubva paya pakupararira kwakaita vanhu vamwari vachipararira vachienda kunana Bhabhironi nedzimwe nzvimbo, pakudzoka kwavakaita havana kudzoka vose, kune vamwe vasina kudzoka. Saka naivavo vaida kuti vasvikirwe nevhangeri, vaida kuti vasvikirwe neshoko ramwari, vaida kuti vasvikirwe nedzidziso yaJesu Kristu. Saka Mwari vakashandisa mupostori kuvaIsraeri kuti asvitse shoko kwavari, kuti asvitse shoko kuvanhu ivavava. Ndo vakashandiswa mupostori Petro, sekungoshandiswawo kwakaitwa mupostori Pauro kuti vasvitse shoko kuvahedheni, kana kuti kuvanhu vakanga vari verudzi rwakanga rwuri rudzi rusiri rwechiIsraeri. Nokuti kana tichiti vahedheni, hatisi kushandisa shoko iroro sezvatinowanzorishandisa mazuva ano. Mazuva ano zvikanzi muhedheni kazhinji ruri kutaurwa munhu asinganamati. Asi pakabvira kuti vanhu vazoti muhedheni munhu asinganamati, zvakabvira pakushandisa shoko iri tichiti muhedheni munhu asiri muIsraeri. Saka kana tichiti munhu uyu muhedheni nekuti haana mati, tinenge tichireva kuti haasi muIsraeri wepamweya. Nokuti vaKristu variko iye zvino, kunyange usiri muKristu kana kuti muIsraeri serudzi, asi chandinoda kuti uzive ndechekuti uri muIsraeri wepamweya. Nokuti zvinhu zvese zvaiitwa maIsraeri kuti vazikanwe serupawo rwechiIsraeri, isusu variko iye zvino takazviitwa, asi tichizviitwa pamweya. Ndinogona kukupa muenzaniso wekudzingiswa. Hongu inini nhasi handina kudzingiswa panyama yangu yepamberi, asi pamweya wangu ndakadzingiswa. Saka ndiri muIsraeri wepamweya. Hongu inini nhasi kuti ndiratidze kuti ndakatendeka handibvarure nguo pamberi pevanhu, asi mumwoyo mangu nemumweya mangu ndakabvarura nguo. Ndokureva kuti ndakatendeka pachokwadi. Saka zvinhu zvandinoda kuti unyatsonzwisisa, unyatsoona, unyatsoziva kuti nemhaka yei kana tichiti muhedheni tinenge tichireva munhu asinganamati. Asi panguva iyi kana zvichinzi muhedheni zvaingoreva bedzi munhu akanga asiri werudzi rwavaIsraeri. Saka Mwari vakatuma mupostori Pauro kuti aende kuvahedheni, vakatuma mupostori Petro kuti vaende neshoko kuvaIsraeri, zvisina basa kuti vari muIsraeri here senyika kana kuti vari munzvimbo dzimwe dzakasiyana siyana. Muteereri, sekutaura kwandakaita muchirongwa chakapfuura, Mwari vane urongwa nenyika yose. Dzimwe nguva kana zvinhu zvichioma, dzimwe nguva kana zvinhu zvichiipa, dzimwe nguva kana zvinhu zvichirema, dzimwe nguva kana zvinhu zvichikanganisika, tinokanganwa kuti tiri kurarama munyika yaMwari, tiri kurarama munyika yakarongerwa naMwari. Dzimwe nguva ndikatarisa zvinhu zvinenge zvichida kuitika munyika dzakasiyana siyana, mahunga hunga kana kuti makuwa ihondo anenge aripo nezvimwe zvakadaro daro, asi wozogara mushure menguva yakati woona zvinhu izvozvo zvisina kuitika, woshamiswa kuti nemhaka yei zvisina kuitika. Hazvina kuitika nekuda kwekuti Mwari vane urongwa nenyika ino. Mwari vane urongwa nezvinoitika panyika pano. Hatisi kungorarama tichingoita fanika masvosve ari kungorarama. Tiri kurarama pasi peurongwa hwaMwari. Tiri kurarama pasi pezvinhu zvakanyatsorongwa naMwari kuti zvichafamba zvakadai, zvigofamba zvakadai, zvigofamba zvakadai, zvigofamba zvakadai. Ndokurongwa kwakaitwa naMwari ikoko. Saka ndiri kuti ini Mwari vane urongwa nenyika yose nezviri panyika. Uye chimwe chandinoda kuti usakanganwe ndechekuti Mwari vane urongwa newe. Ndosaka uchifanira kuva netariro. Kunyange zvinhu zvikakuomera sei, isa tariro yako muurongwa hwaMwari pamusoro peupenyu. Ukaona zviya izvi, vamwe vanofunga kuti vanoshamisira kana kuti vanokosha, vakuda kutamba-tamba neupenyu hwako, rangarira kuti Mwari vane urongwa neupenyu hwako. Shoko rokupedzisira ndinogara ndichitaura muupenyu hwangu harisi kuzotaurwa nevanhu. Shoko rokupedzisira muupenyu hwangu harisi kuzotaurwa neshamwari dzangu. Shoko rokupedzisira muupenyu hwangu harisi kuzotaurwa nevakandikomberedza. Shoko rokupedzisira muupenyu hwangu harisi kuzotaurwa nevaya vanofunga kuti vane simba pamusoro pangu. Shoko rokupedzisira muupenyu hwangu harisi kuzotaurwa namufundisi vangu. Shoko rokupedzisira muupenyu hwangu harisi kuzotaurwa nomudzimai wangu. Shoko rokupedzisira muupenyu hwangu harisi kuzotaurwa nababa vangu kana naamai vangu. Shoko rokupedzisira muupenyu hwangu harisi kuzotaurwa nevanofunga kuti midzime yangu. Shoko rokupedzisira muupenyu hwangu richataurwa neuyo akaronga upenyu, neuyo akaisa urongwa akati uhu ndo urongwa hune chekuita neupenyu hwaClarkson. Iye ndiye achanyatsotaura shoko rokupedzisira. Ndinotaura ndichiti Clarkson ndisingati Chidimuro, nokuti Chidimuro izita ravazhinji. Asi kana taakutaura panyaya yeurongwa hwakarongwa naMwari, taakutaura zvino zvine chekuita neni pauzima, ini pachezvangu. Saka ndiri kuti inini pazvinenge zvaakuoma, pavanenge vaakuda kukutambisa manginde, pavanenge vaakuda kuita bhora neupenyu hwako, rangarira kuti kune umwe ari pamusoro pavo vanoda kutamba neupenyu hwako ivavo. Rangarira kuti kune umwe ane urongwa akakurongera chimwe chinhu. Semutendi ndakasanangurwa. Saka kana ndichinge ndakasanangurwa, basa rangu inini ndiri kuchengetedza kusanangurwa kwangu nokurumbidza Mwari nguva dzose. Basa raMwari ndirokundichengetedza ini semusanangurwa wavo. Nderekundi chengetedza ini somutendi. Ndobasa raMwari iroro. Rangu inini nderekuchengetedza kusanangurwa kwangu. Chidzidzo chanhasi muteereri chinobva muchitsauko chekutanga zvakare chetsamba yaApostori Petro yekutanga. Muchidzidzo chakapfuura sekutaura kwandiri kuita ndainge ndiri muchitsauko chimwe chetecho uye ndakaguma ndiri pandima yechitatu kana uchiri kuyeuka. Ndinoyeuka ndichitaurawo pamusoro pekusanangurwa uye pamusoro pevakasanangurwa. Ndakataura pamusoro pekuti anosanangura kana kunatsa munhu ndiMwari chete kwete vanhu. Kuna mwana wekuti ukamuona unofungidzira kuti iye ndiye anosanangura vanhu kana kuti anoda kutozvitora nekutozvifungidzira kuti ndiye musananguri wevanhu. Anosanangura vanhu ndiMwari. Anonatsa munhu ndiMwari. Uye ndakataura ndichiti ini Mwari ndiMwari vanoziva zvose uye ndivo chete vane urongwa pamusoro penyika yose nezvinhu zvose. Ndoo vanonditarisa voti mwana wangu uyu abve zano, akura, adzikama pakutenda. Saka vamwe vaya vanozoya vachitaura kuti hauna kudzikama, hauna kukura, hauzivi zvaunoita, hauna kukwana. Wakadai, ukadai, ukadai, ngavataure zvavo, asi shoko rokupedzisira richataurwa naakandisika, naanondinatsa, naakandisanangura. Zvino nhasi uno muteereri, ndinoda kupfuurira mberi nechitsauko chimwe chetecho uye ndichatangira pandakagumira muchirongwa chakapfuura. Usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti nhaka, kutambudzika, kuchengetedzeka nokugutsikana kwomutendi. Nhaka, kutambudzika, kuchengetedzeka nekugutsikana kwomutendi. Chikamu chino chandiri kupinda ndoda kungotaura zvikuru sei zvine chekuita nekugutsikana, kutambudzika nokuchengeteka kwomutendi. Kugutsikana, kutambudzika nokuchengeteka kwomutendi. Ndisati ndatora nguva refu, rega ndibva ndangotanga kuverenga kubva pandima yechina muchitsauko chekutanga chetsamba yaApostori Petro yekutanga. Tsamba yaApostori Petro yekutanga chitsauko 1 pandima 4. Shoko roupenyu rinoti kuti tive nenhaka isingavori, isine mhosva, isingashavi, yamakachengeterwa kudenga. Chekutanga chandinoda kusimudza pano ndechekuti icho nhaka isingaperi ndicho chokwadi chiri pachena chena, chokuti icho inhaka isina chingaiparadza. Nhaka yacho inogara nokusingaperi. Kune zvimwe zvinhu zvatingava nazvo muupenyu hwedu asi tinogona kuva nazvo kwenguva pfupi chete, asi nokufamba kwenguva munhu woona zvapera. Zvimwe zvacho zvichiparara nokudyiwa zvichida nengura chaiyo. Asi pano chandinoona ndechekuti icho nhaka inotaurwa pano inhaka isingaori, inhaka isingaparari. Kana pachitaurwa kuti isine mhosva, panenge pachitaurwa kuti inhaka yatinowana nenzira chaiyo, kana kuti pamutemo chaipo, kwete nenzira yeuya unganzi hukopokopo kana umbafa kana kubiridzirana chaiko. Aiwa, mudikani, cherechedza kuti shoko raMwari rinobudisa pachena kuti nhaka yacho haishavi. Kana chinhu chisingashavi, kureva kuti chinenge chine upenyu hwacho hwekutanga chaiwo. Uye kunyange chigare nguva refu sei, chinongoramba chakangodaro chete. Chimwe chinondifadza ndechekuti icho shoko raMwari rinobva rabudisa pachena kuti nhaka yacho takaichengeterwa kudenga ufungi. Kana chinhu chichinzi chakachengeterwa mumwe munhu, kureva kuti chinenge chakanyatsochengetedzwa chaizvo, zvekuti hapana chimwe chinotenderwa kuchikanganisa, uye hapana kana nemunhu mumwe chete angatenderwa kuchitora nekuti chinenge chine wachakachengeterwa. Ufunge nhaka yatakachengeterwa iwe neni naMwari Baba, Mwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Mwari vane chokwadi chaicho chekuti yakachengetwa chaizvo izvo. Iwe neni hatina machengetero atingadai tichigona kuichengeta kupfuura machengeterwo ayo naMwari. Ufunge pandinotaura nyaya iyi, ndinobva ndarangarira mumwe murume wechidiki uyo ainge anzi nababa vake aizova mudyi wenhaka yavo. Baba ava vainge vatonyora saizvozvo paiya inonyorwa yatinodana kuti will, kuti ndiye aizotora imba yavo kana vachinge vashaya. Chinhu chimwe chete chinorwadza ndechekuti icho, nomusi wakafa baba vacho, hameno zvakangoitikawo imba yacho ndokubata moto, ndokutsva ufungi. Murume uyu haana kana chaakagona kuwana, akabva angosara asina chinhu chaanga anacho, uye hapana kunge pane kuchengetedzeka chaiko kana kugutsikana. Asi Mwari vanoita chinhu chinoshamisa ufungi. Icho chinoshamisa chinoitwa naMwari ndechipi? Chinoshamisa chinoitwa naMwari ndechekuti icho, vanopa pfuma yavo kana kuti nhaka yavo nokuzara kwayo kwose isingavori kana kusvava, uye nokuchengetedzeka kwakazara chaizvo. Ufunge ichi ndicho chimwe chinhu chinofanirwa kutarisirwa nemunhu muupenyu hwake. Ndechimwe chinhu chingatibatsira chaizvo muupenyu hwedu kana tikarangarira kuti Petro paainyora ainge ane vaKristu vechiJudha mupfungwa dzake, avo vainge vachisangana namatambudziko nekuedzwa nokuda kwekutenda kwavo. Vainge vachimanikidzwawo kusiya kunyange nemisha yacho chaiyo, uye kunyange nezvavanga vachiti ndiyo nhaka yavo zvavainge vanazvo, vainge vachitozvisiya. Zvose izvozvo kwainge kuri kurwiswa kwokutenda kwavo. Kunyange namadziteteguro avo chaivo vainge vabudiswa norudzikinoro rukuru chairwo kubva eJipita vachienda kunyika yakanga ichinzi ndiyo nyika yechipikirwa. Chavanga vanacho muupenyu hwavo ndiyo tariro yokuti iyo vaizosvika chete munyika yacho yechipikirwa. Kunyange naiye mupostori Petro achinyora, anopawo tariro muupenyu hwavo. Kwete tariro nje, asi kuti tariro mhenyu chaiyo. Iyoyo itariro yakashanda muupenyu hwevanhu vekare, uye itariro inoshanda chero nemuupenyu hwedu chero nanhasi uno chaiye. Ufunge, chero zvinhu zvingaoma sei kana kurwadza sei muupenyu hwako, muupenyu hwangu, muupenyu hwedu, iwe neni tinenge tichifanirwa kuva netariro chete muupenyu hwedu. Ufunge, iyo tariro pachayo inosimbisa upenyu wemutendi. Mudikani, ndinoda kuti urege kukanganwa kuti iwe neni takachengeterwa nhaka yokudenga naMwari, iyo isingaori, isingaparari, isingasvavi kana kudyiwa nengura chaiyo, uye muvengi haangagoni kana kuibata. Mumwe munhu achitaura nezvayo nhaka yacho iyoyi, anotaura achiti iye inoramba iri itsva chete, haiori, haina usiku hunoivinga, anongoramba ari masikati chete. Zvainoita kuupenyu hwangu nemumwoyo mangu chokwadina, handigone hangu kuzvitsanangura. Ndinongoramba chete ndichifunga pamusoro penyika iyo uko kusina chinhu chinochembera. Hanzi nomuimbi, kunoshamisa ikoko. Hanzi kusina kana nemisodzi. Ndinotenda kuti namashoko iwayo wabva watanga kuona pachena chaizvo kumira kwakaita nhaka yacho yatakachengeterwa naBaba. Ndine urombo nechinhu ichi chekuti icho nhasi unoona vanhu vachirarama upenyu vasina tariro pamusoro pezvinhu zvoupenyu hunouya. Munhu umwe noumwe anenge achingonyanyosimbisa chete pazvinhu zvinenge zvisipo nenguva yacho iyoyo chete. Asika tinenge tichifanirwa kuva netariro muupenyu hwedu kunyange pamusoro peramangwana redu chairo. Pandima yechishanu muchitsauko chekutanga, mutsamba yamupostori Petro yokutanga, tsamba yamupostori Petro yokutanga chitsauko 1 pandima 5, shoko roupenyu rinoti, imi munorindwa nesimba raMwari nokutenda kuti mupiwe ruponeso rwakagara rwakagadzirwa kuti ruratidzwe nenguva yokupedzisira. Shoko rokuti imi munorindwa nesimba raMwari ishoko rinosimbisa chaizvo pamusoro pesimba rokuchengeta kwaMwari. Kurindwa ndiro zverimwe inzwi ratinonzwa randinotenda kuti rimwe ramanzwi makuru chaizvo. Chimbozvifunga hama yangu kuti chokwadi kurindwa here nesimba raMwari? Ufunge, dzimwe nguva munhu ndiye angada kutora chinhu ichi sechinhu chisina basa. Asi kana ndiri nehangu mandiri, ndinonzwa chaizvo kukoshesa danho rinotorwa naMwari pamusoro pokuchengeta munhu mumwe nomumwe. Nokutenda chete munhu anogona kuchengetwa naMwari, uye kuchengeta kwaMwari kunopfuura kumwe kuchengeta kungaitwe nemunhu. chinhu chinenge chakarindwa namwari chinenge chakarindwa chaizvo. Unorangarira here hama yangu kuti shoko ramwari pane imwe nzvimbo rinotaura pachena kuti kana Jehovha asingarinde guta, vanorinda vanoririnda pasina. Ndinobva ndaona chaizvo kuti munhu anenge akarindwa namwari anenge akachengetedzeka chaizvo. Zvino shoko ramwari rinotitaurira pachena kuti iwe neni takarindwa namwari kusvikira panguva yokupedzisira chaiyo. Ndinobva ndayeuka mashoko anotaurwa namupostori Pauro munhu wamwari apo paanotaura achitiye uyo akatanga basa rakanaka mandiri akatendeka kuripedzisa. Ndinobva ndaona chaizvo kuti chinhu chimwe nechimwe icho chinenge chatangwa namwari ndechemazviro kwazvo. Mwari havana chinhu chavanoita chekunyengedzera kana chinenge chekuedzesera. Havasi Mwari vanongoita chinhu kwenguva pfupi chopera hacho vanhu vakanganwa havo ipapo. Aiwa, ufunge ruponeso chairwo runopiwa munhu naMwari handi chinhu chenguva pfupi icho Mwari vanopa kumunhu mushure menguva pfupi chopfuura hacho. Aiwa, ndinowanzoda kushandisa inzwi rechirungu rekuti zvinobva kuna Mwari zviri genuine, kureva kuti ndezve chaizvo chaizvo, hazvizi fake, kureva kuti hazvisi zvenhema. Mwari wekudenga vakatendeka chaizvo kupedzisa basa rimwe nerimwe rakanaka ravanenge vatanga mumunhu. Zvakanaka zvakaitwa naMwari muupenyu hwako. Ndinoda kuti uzive hama yangu kuti Mwari vakatendeka kuzvipedzisa. Handizive hama yangu kuti chero newewo unonzwawo here kugutsikana pamwe chete nokuchengetedzeka muupenyu hwako, uchiva nechokwadi chokuti icho wakachengetedzeka uye kuti Mwari chavakatanga muupenyu hwako vanochipedzisa. Ini ndizvo zvandinotenda chaizvo izvozvo, ufungi. Ndinotenda kuti upenyu hwangu hwakachengetwa chaizvo muruponeso rwangu rwandakapuwa naMwari, urwo runosvika kunguva yokupedzisira chaiyo. Ndinoshamiswa chaizvo nevanhu vaya vanoda kurarama upenyu hwekufadza nyama. Mumwe munhu anenge achifunga kuti anenge akachengetedzeka chaizvo uye anenge akakwana, asi ina hangu akandibvunza, ndinokuudza kuti paupenyu hwose hwapanyama, zvisinei nezvandingawane, handina chandakanzwa nacho kuti ndagutsikana uye kana kunzwa kuchengetedzeka chaiko. Ufunge ndinotonanavirawo chaizvo kune zviri mberi kuti ndibate icho Ishe Jesu vakandibatira muupenyu hwangu. Ndinoziva kuti chiripo chete nokuti ndati vakatendeka kupedzisa basa rimwe nerimwe ravakatanga mumunhu. Ndichipedza chidzidzo chanhasi, ndinoda kuramba ndichikuyeuchidza chete kuti iwe neni tine nhaka isingaori yatakachengeterwa naMwari kana tichitenda chete muna Jesu Kristu.